Mamwe madzimai ekukezi mudunhu rematerland south nedzimwe nzvimbo dziri pedyo vakawana mukana wekutaura zvakaitika kwavari uye zvavakaona zvichiitika kune vamwe vanhu panguva yegukura hundi pamusangano wakaitwa neboka renational peace and reconciliation commission NPRC pamapisa growth point nezuro pamusangano uyu uyo wakaitwa kure kwemeso nenzeve dzeve ruzhinji uye vatapi venhau vachirambidzwawo kupinda mauri makomishina enprc akanzwa zvinhu zvinotyisa uye zvimwe zvisingataurike pamhepo zvakaitika panguva yegukura hundi mumwe wemadzimai vakataura pamusangano uyu avo vatisingakwanisi kudoma nezita vakaudza vatapi venhau kuti vaive mhandara panguva yakaitika gukura hundi munzvimbo yavo yemadhwaleni mugore ra1984 vakati rimwe zuva mumwedzi wakukadzi panguva dzemangwanani munzvimbo mavo makabhombwa nemasoja achishandisa chikopokopo vakati mushure menguva masoja aya akazouya achikokorodza vanhu kubva mumisha yavo vakati pane vanhukadzi vane chitsama kusanganisira ivo vakarohwa uye vakabatwa chibharo uko vamwe varume vane chitsama vakaurayiwa musi uyu amai ava vakati vakafara kuti vakawana mukana wekutaura zvinhu zvavange vasingakwanisi kutaura kwenguva yakareba
because ndobva tonyatsoona kuti nyangu vasina kuuya kuzotipa ruregerero kubvumira kuti vanhu vanyatsotaura nenyaya iyoyi zvotisunungura mumweya medu kuti nyatsoita kuti toregererana zvingaita because tiri vanhu wani saka tozvitora tichidaro asi chikumbiro chatinokumbira kuti ngavationere kuti sii chavangatitirawo chinonyatso kuti tione kuti for sure vari kukumbira ruregerero nezvavakaita nyangwe tisingafi takanganwa kuti takafirwa nevanhu vedu asi kana munhu achiratidza kuti anokumbira
mwoyo makomishina enprc amaineti musanhu vakabvuma kuti zvimwe zvakabuda pamusangano zvange zvisingagoneki kudzokorodzwa paruzhinji vakati musangano uyu uri kuitwa mushure memumwe musangano wakadaro wakaitwa kucholocho pasi pechirongwa chavanoti safe spaces for women icho vanoti chakanangana nekubatsira kuti vanhukadzi vataure zvakaitika kwavari vasingatye
tisati tatanga kuita rimwe basa mumacommunities medu senprc takaona kuti zvanga zvakanaka kuti titange tanzwa kumadzimai vamwe vechidiki vamwe vakuru vanogona kunge vakanyatsoafektwa negukura hundi kuti tinzwe zvavanoda kuti komisheni tiite kuti vakwanise kunyatsonzwikwa zvavanoda zvakare kuti tigadzirise kuti vafile safe kuti vange vachishanda nekomisheni ndinoda kungotenda zvakanyanyisa madzimai auya pano taona madzimai vamwe vakuru zvakanyanya ichitaura zvakaitika kwavari kwete zvavakanzwa
amai Eunice Mwindi Dhuve vanovesa dunhu Mwindi pasi paishe masuku kukezi kwekare vakati musangano uyu wakabatsira kukura nzira yekuti vanhu vakwanise kupora maronda avainawo nekuda kwegukura hundi vachitiwo zvakakosha kuti avo vane chekuita negukura hundi vatambanudze maoko avo vapinde muvanhu vachikumbira ruregerero kuti pagokwanisa kuve nerunyararo rwechokwadi
lava vasisesekona mwari angavona ngalo hurumende sondela kivo angavona sondela
vekunetanagukura hundi vachiri vapenyu kana vakaona hurumende ichisimbirawo padhuze navo ichivaratidza hurudo ichiratidza kuti nyaya iyi inovabatawo zvinogona kuvabatsira kuti vawanewo kuregerera kana vakaita zvegukura hundi izvi vakauyawo kuvanhu vakanyatsa kutaura zvakaitika vanhu vakapuwawo mukana yekutaurawo zviri pasi pemwoyo wavo zvinobatsirawo kupodza maronda
amai musanhu vakati chirongwa chekuti zvakaitika panguva yegukura hundi uye dzimwe nguva dzakaitika mhirizhonga ine chekuita nezvematongerwo enyika zvitaurwe chakakosha sezvo chichibatsira kugadzirisa kunyunyuta kwevanhu pamusoro penyaya idzi
hatigone kuvaka nyika yedu kana tiri kuda kuramba takafukidza hapwa tikuti zvakaitika zvina kuitika tiri kufanirwa kutodzokerako nemarwadziro azvo nekushata kwazvo asi tikwanise kungozviburisa pachena machemero anga achiita madzimai muno anotiratidza kuti tikuda mukana wekuti tigare pasi titarise zvakakanganisika zvose tibvume kuti zvakakanganisika asi tigogona kuvaka nyika yedu takatarisa kumberi
makomishina enprc aenderera mberi nekunzwa kubva kune vamwe vanhu munzvimbo yekezi nhasi uye vanotarisirwa kuzoita mimwe misangano yakadai mubulawayo vasati vaenda kudunhu remidlands masangano anorwira kodzero dzevanhu kusanganisira remakereke recatholic commission for justice and peace akaita ongororo munguva yegukura hundi akabuda negwaro rinoratidza kuti vanhu vanodarika zviuru makumi maviri vakaurayiwa munguva iyi ndakamirira studio 7 mubulawayo ndini taurai shava